Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 29/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongo panyaya yava Job Scala nava Godfrey Stole pamhosva yavakabatwa nayo yekupesvedzera mhirizhonga votarisirwa kuturwa mangwana. Nyaya yekurwira utungamiri mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change inonzi yatanga zvichikonzera zinyekenyeke mubato iri. Zimbabwe yaparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekolera. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta arikumirira vaimbova miriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scala nava Godfrey Stole vanomirira chitungwiza North mudare paramende vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga vaisa chikumbiro kudare kuti vaviri ava vapiwe mutongo usingavadzosere kujeri asi vachuchisi varikupikisa vachiti vanofanira kukandwa mujeri Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Mushure mekunzwa zvichemo zvabva kumagweta vaviri ava pamwe nezvataurwa nemuchuchusi mutongi wedarama itafadzwa miti vati vachapa mutongo wavo mangwana masikati vaJeremiah Bhamu mumwe wemagweta ava vabvuma kuti dare rati richapa mutongo mangwana
dare parapedza kunzwa zvatanga tichitura pamberi paro rati richazopa mutongo mangwana masikati nenguva dzakota past 2
muchuchusi vaEfrem Zinyandu na sevarovedzera kudare kuti vasikala navastole vapiwe mutongo wokugara mujere kwemakore matatu vachiti mhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavakabatwa nayo ihuru uye yakakonzerawo kuti vamwe vanhu varasikirwe nemidziyo yavo apo pakazoita mhirizhonga kuchitungwiza vabhamu vati pamutema vakwanisi kutaura nevatori venhau zvichemo zvavaisa kudare asi gweta uye vari mutauriri wemhuri yavasikala vafred masarirevhu vabvuma kuti magweta evaviri avakumbira kuti dare rivasunungure mujere vachinziwo vakagara kwenguva yakareba vakavharirwa
magweta edu chaanga achikurudzira kuti papuhwe mutongo unosuspendwa kana kuti voiswa parutivi vasikala vobuda nekuti nguva yavo yavagara mukati yakawanda chokupedze sera magweta edu vakurudzira dare kuti ritore umboe weuchapupu wanana muchuchisi wekuti pane zvinhu zviripo zvakaparadzwa nekuti hapana umboo wakaiswa pamberi pedare rekuti pane zvinhu zvakaparara mushure meunge mhosva iyi yapara
vachitaura kudare nhasi rimwe gweta ravasikala vaHarrison Ngomo vati vasikala vagara mujeri kwenguva inosvika makore maviri nechidimbu nekudaro zvakafanana nekuti vakatopika vangomuvaudzawo dare kuti hapana uchapupu hwakaunzwa kudare kuti pane vanhu vakarasikirwa nemudziyo sezvataurwa navachuchusi dare ranzwawo kuti vasikala navastole vanhu vane mhuri uye pamusoro pevana vavo vanochengetawo vana vanoshaya nekuvabhadharira mari dzechikoro zvekuti vakaramba vari mujeri upenyu hwevana ava hunokanganisika. Vachitsigirawo zvichemo zvaiswa kudare vaOliver Marwa vange vakamirira vasitole vati vanonamatira kuti dare ringopa yambiro kwete kuvakanda mujeri. Amai Precious Dina vataura vakamirira shamwari dzavasikala vatiwo vari kutarisira mutongo wakareruka.
Saka tinotarisira kuti mangwana vacharerutsawo mutongo wavo kuna Jobscan sezvo ane nguva yakareba ari muchitorongo pasina mhosva yaakabaya.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati vane chivimbo chekuti mutonga achapa mutongo wakafanira mushure mekunzwa kubva kumuchuchusi pamwe nemagweta evaviri ava.
Basa redu isusu nderekutonga nyika kwete rekutonga vanhu, iro ndere madzitare. Muchuchisi basa rake nderekuinda akanga atarisa nyaya yachona onochuchisa achiisa mafix kana nyaya yacho zvairi nezvane maonero vake kuti maonero angu nyaya iyi inokodzera mutongo wakati. Mutongi wochitarisa zvataurwa nemuchuchisi neuyo anga achireverera musungwa obva apa mutongi wake.
Vasikala navasitole vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera, asi magweta vanoti zvisinei nemutongo uchapiwa mangwana vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo wedare wokuti vane mhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vachuchisi kana kuti National Prosecuting Authority vazivisa nhasi kuti vamira kuchuchisa magweta maviri anorwira kodzero dzevanhu anoti vatapiwa muchineripi nava Douglas Coltart pamhosva yavaipomerwa yokanganisa mashandiro emapurisa. Vaviri ava vakasungwa muna Gunyana gore rapera vachinzi vainge vachikora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vanonzi vainge vatadzisa mapurisa kubvunzurudza nekuferefeta kanzura weward 26 muGlenora, vaombera Ishe Nende navasanele Mukuhlani vainge vapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vakazosiya vaitwa kafira mberi kumashonal and west. Asi vachuchisi vanoti havana humbowo hwekuroverera vaColtart navamuchineripi vange vachimirirwa negweta vaAlec Muchadehama vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vamuchineripi tikatanga nekuvabvunza kuti vanzwa sei nezvaturwa nedare.
Tinobva kufara kuti isiwo vachuchisi vatidza kuva vanogaidziwa nemutemo uye maethics ebise magweta ekuti basa redu rinofanira kutungamirirwa nezvotaurwa nemutemo. Pane nyaya pane nyaya, munhu anofanira kuti atongwe kana awanikwa asina mhosva kutiyorasa nyaya iyoyo. Asiwo pasina nyaya, munhu haafaniri kuti amiswe pamberi pematare.
Saka hapana humbo hwakati tsvikiti hwanga hwaunzwa kudare, ndo mamiriro azvakaita.
Panga pasina nyaya yekuti vaikwanisa kuti vasinze mukoti kuti vazopuva kuti isi takatyora mutemo. Zvinova zvinoratidza kuti vakaungirana nesu sezvataitaura kuti pokutotanga tatingafanira kunge takambosvina. Taiita basa redu semagweta zvinotenderwa nebumbiro romutemo, zvinotenderwa legal practitioners, zvinotenderwazve zvakare nekukoshesiwa nemaconventions akawanda chaizvo maringe nekushanda kunoita magweta pasi rose.
Saka zvainge zvafamba sei apa pakuzonzi mimi manga matadzisa mapurisa kuita basa ravo?
Taizvi tavhiringidza mapurisa avo vaida kuti vavhunzurudze maclients edu. Ivo mapurisa vari kuti vaiseresetawo zvekupambwa uye kushungurudzwa kwainge kwaita maclients edu avo. Zvinova zvimwe chetewo isu zvatanga tapfurwawo basa kuti tidzivirire kodzero dzavo tishande. Kureva kuti isu zvataida kuita zvanga zvichiri kupiringisha zvaida kuitwa nemapurisa. Bati kuti zvataitoita isusu taida kushanda tichamubatira pamwe chete. Isusu takamira semagweta semaclients vedu vainge apambwa uye kuchingurudzwa. Mapurisawo vachiseresetawo, chinangwa chiri chokuti ivo vakapamba nekushungurudza makubenzi vabatwe vatsungwe voinzwa kugarire mahere kumosha uno dalira nyaya iyo kupamba nokuchimburu
mune hurongwa here hwekuendesa vakakusunga yava kumatare kuti muripwe
pasi rino ringazvira vava rakazara nevanhu mapofu kuti ukandibaya chorangu ndokubaya isusu ndakazvimirira ndinongofara kuti mwari vakapindira vakaita kuti chinedza nechokwadi chibude pachena izvozvo zvakaringana endi tinodavirawo kuti nyangwe chivo vacho vanga vatisunga tichienda kumberi oro pavachange vachiita basa ravo vanotungamirirwawo nekuti mutemo unokotini
Gweta vari murwiri wekodzero dzevanhu vatapiwa muchine ripi vachitaura vari parunare muHarare Mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change maitazi nyeke nyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zviri kurwira utungamiri webato iri zvichitevera kubuda mubato iri kwakaita vaNelson Chamisa kusvika pari zvino muzvare Fadzai Mahere vanomirira Mount Pleasant mudare reparamende ndivo chete vazivisa zviri pamutemo mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vasiya basa Asi vamwe vari kusangana mangwana kuti vaone kuti votora gwara ripi vakawanda wavo vachiti havasi kuzobuda mudare reparamende kumakanzuru kana kuti musenate vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengedzo shabangu vatodoma vamwe pazvinzvimbo uye vanoti vachadzinga vamwe vasiri kutevera gwara ravari kutora Muguziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova nhengo yebato reMDC uye vakaitawo gurukota muhurumende yemubatanidzwa vari Gweta zvakare advocate Eric Matinenga
ndifunga chakanaka nechekuti vanhu vambokurukura kana vakurukura voona kuti vangaite sei nekuti haingaveri nevachamisa chete kuti vaite zvakadai zvino vanhu vese voita zvakadai zvoda kutiwo vanhu vataurirana vaone kuti vanhu vanozvishandisa sei asi chikuru chadai tina kutaridza ndezvekuti isolate Chabangu unomuisolata sei because ini ndaifunga kuti kuti Chabangu between a rock and a hard place Chabangu ari kuti iye zvinoizvi vanuparamendi vaimbori vetriplesiva ya vavanhu vangu saka ndaindiri kuti kana vanhu vacho vese vavo vakati isusu Chabangu hatiziye mukuru wedu muparamende zvinhuvi vavanochuza iye zvinoreva kuti vese vati kuna Chabangu uri kunyepa your fiction saka toona kuti Chabangu achaita se achati vanhu vacho vese muparamende ndokuita recall here kana adaro then vobva tinoona kuti anga asina nemunhu wese
asi hapaiti here dambudziko apa advocate nekuti takangoona zvimwe chete zvichiitwa izvo navamonzora vanhu vakawanda vakabuda vachiti havasi kudiviravo asi ivo havana kuva rikola vakangorikola vashoma vavaida asi vakaramba vachipiwa mari dzese nehurumende dzinopiwa mapato ezvematongerwo enyika kunyange zvava zviri pachena kuti vanhu vacho vari muparamende vanga vati havasi kushanda nawo ende vanga vasingashandiwo nawo
zvakatisiyanei sikuona kwangu munoti panyaya dzaiitika dzezemariko hapana kumboita stage yekuti vanhu vacho vari affected vainyora matsamba vachiita their position vachiitwa supported neparty
asi vamatinenga vamwe vanoti vachabangu vanotoziva havo kuti havana vanhu saka nekudaro ka nyange vana vakanyora tsamba nyange vakangonyarara vanenge vari kutsigirwa nematare ndo maonero evamwe aya nekudaro vanogona kungonyora vanhava matsamba vachabangu vongonyarara zvavo vorikola kana 102 voenderera hawo mberi nebasa
inini ndiriva kuti the folly of Mr. Chabangu it's not about what is happening in Zimbabwe kana vanyora tsamba dziyaidzi chetongoti hauzotauri every little nuance yaunofanira kuzviita ine acho saka dzanyorwa dziyaidzi rati handi dzinoita kuna Chabangu nana speaker nanaprezidentnachete itsamba dzamunoisa ngatiti as first step kumaambasada ese esadak and if you want to be noti isa tsamba iyoyo kuna chief justice woisa tsamba iyoyo kuna judge president vagare vaziva kuti Yes, tingati kuita decision yakaita sei yakaita sei asi ndimwe ndingori kuita vanhu
avo vanga vari gweta uye vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa advocate Eric Machinenga vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuRome kuItaly kumusangano weItaly Africa Summit. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri venyika dzinosvika makumi maviri dzemuAfrica. Vachitaurawo kumusangano uyu vaMnangagwa vati wakakosha zvikuru mukusimudzira kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgia Meloni vati pasi rese haringasiye Africa ichisarira kumashure munyaya dzebudiriro iyo ine zviwanikwa zvakawanda. Vasimbaradzawo kuti yave nguva yekuti nyika yavo nedzemuAfrica dzivandudze ukama hwadzo. Amai Meloni vavimbisawo kudyara mari inosvika mabhiriyoni mashanu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 5.5 billion euros uye imwe mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion euros kubva kuhomwe yezvemamiriro ekunze yavakaumba mugore ra2021. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe.
Haisiyo yokutanga panyaya yemisangano iripo pakati peAfrica nedzimwe nyika huru. Tikazvitarisa tinoona kuti pane inonzi Forum on China Africa Cooperation yakatotanga gore ra2000. Ine tinyaya kuitwa kuChina asi inogona kusvika kuJohannesburg nemamwe maguta. Kunezve yetinoti United States Africa Leaders Summit yakatangwa navaObama mugore ra2014. Tinezve tinoti UK Africa Investment Summit yakatotanga mugore ra2020. Saka masummits akati wandei asi kachizvitarisa tinoona kuti pane nyika huru dzinenge dzida kuita marelations neAfrica as a continent.
Dzinokokwa sei nyika kumaungano akadai aya?
Kana ndichitarisa misangano iyoyi yokuti nyika huru dzinokoka nyika dzese dzemuAfrica, ndinoona sekuti dzimwe nguva pane vamwe vanokokwa kune nedzimwe nyika, lakuti America inokokawo vainoda, China inokokawo vavanowirirana navo, UK inokokawo vavanowirirana navo. Saka ndiri kuona kuti zvanhasi izvo nyika yedu yeZimbabwe yakakokwa vamunangagwa vakamirira Zimbabwe.
Ngatichidzoka paZimbabwe senyika, ukama hwayo neItaly hwakamira sei?
Tinoona kuti ukama huripo zveshuwa asi hauna nyaya kusimba semasimbiro akaita ukama hweZimbabwe neChina, wakaita Zimbabwe neUK neZimbabwe even neUnited States. Asi ukama huripo tinohuona pakunyaya kutengeserana, nokuti ndopane nyaya yetotiwo international trade. Tinoona kuti vanhu vekuItaly vanotora mamineral products edu, vanonyaya kutenga futi mavegetables kubva muZimbabwe, vanotenga futi mastones and glass kubva muZimbabwe. Ukuwo kana Zimbabwe inowanzo kutenga mamachines kubva kuItaly, maplastics nemarabba nemametal products.
Zvivimbiso zvabatwa namai Meloni munoona zvichibatika here kuZimbabwe?
Ini ndinonaso zvakakoshera Zimbabwe pakuti tine dambudziko remagetsi, tine dambudziko reinfrastructure yaurawa, tine dambudziko rehealth isingachabatsiri vanhu kuti vanoenda kuzvipatara vachidzoka vasina kurapwa, tine dambudziko futi needucation. Saka zvinenge zviri kukara zvikakwanisika kuti sezvo vamunangagwa variko vakavavo vane zvavanouya vakabata, zvinonzi kuenergy chii chavauya vakabata, kuinfrastructure chii chavauya vakabata, kuhealth chii chavauya vakabata.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vachitaura vari parunare kuCape Town naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nevenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu vanonzi vaurayiwa pamuganhu weSouth Sudan neSudan. Izvi zvinonzi zvaitwa nevanhu vabva mudunhu reWarap vachirwisa vari mudunhu reAbyei. Vanhu vari matunhu ava vagara vaine makore vachirwisana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matano akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby vati America haisi kuda kuita hondo neIran asi haisi kuzomira kutora matano. Vebato remaRepublicans mudare reCongress muAmerica vari kukurudzira vaBiden kuti vabhombe Iran. Munyaya dzezveutano, hurumende yaparura kukuwadzana muHarare nhasi chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera. Korera yave kusvitsa gore ichipararira zvakanyanya matunhu ose enyika. Urongwa hwekupa vanhu nhomba huri kutanga muHarare munzvimbo dzinoti Kuwadzana, Glenview uye Chiredzi kumasvingo uyewo kuBuhera, Manicaland. Mutorerwe nhau Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Chirongwa chekutanga kudonhedzera vanhu nhomba yekorera chaparurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachausta wengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vataengwa vati zvakakosha kuti paitwe mushandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi vachitiwo vanhu vafanirwe kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatomboshandiswa munomuzika kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Manimani, Chipinge, Chegutu, nemuno muHarare, vatakamboita korera muna 2018 nemuna 2020. Ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechii, zvinhu zvakatomboshandiswa, musazeze, hapana chekutya bakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sangano reWHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yawana nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vazvana emuzorodzi waudza Studio 7 kuti hurumende yaparura chirongwa chakanaka kunyange hazvo achiti hachina kushambadzwa zvakakwana.
Hapana vatamboona vachiita madoor-to-door awareness campaigns kuma affected areas akafanana naChiredzi kunana mukwasini uku. Tanga tiriko paweekend pano asi tirikuona kuti vanhu vanongozvinzwa namakuhwa, vanhu vanongozvinzwa nepamaWhatsApp.
Mumwe mugari wemuvulawayo vamashau muzamindo vatiwo pachiri kuda ruzivo rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Masolutions atinoona selong term iye zvinogwaisha ngani inokutaurwa nezvayo kana kuri kunzi tapinda kumaelections the next 4 years ninge yakanyararwa yozobuda zvetema emaelections.
Dr. Simbi Soranga, wano wechizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, waudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi, zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
Izvi zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena kana ari madhamu, kwoita zvemapipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatreatwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term cholera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozive kuti cholera chinyi nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matano ekuwanisa vanhu mvura.
Nyaya yekuti mapolitician anongosetla vanhu pavanongoda pese pese, again ndo imwe iri kuita fuel chirwere checholera ichi. This politically motivated resettlement yakashata. Ndo vanhu vaya vanozoenda kuchipoingura dzimba futi voita homeless. Masettlements acho haana water ne sanitation yakakwana. Vanhu vanongonzi chigarai apa mugotivotera, hazvina kururama. And finally, ma local authorities ari kutadza kuprovide ma services because akadzvinyiwa pahuro nehurumende, haasi kupiwa zvikwanisiro.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu makumi manomwe nemumwe vainge vafa nekorera, asi pane vamwe mazana mana nevashanu vachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Sano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi, mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nao zemitambo makwikwi Africa Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast. Pari zvino pane mutambo uri kutambwa pakati peCape Verde neMauritania. Kwapera maminutes makumi maviri nemanomwe zvikwata izvi zvichichiri zvakaita mangange 0-0. Chikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamusha chichakweshana neSenegal mutambo wakamirirwa nevatsigiri venhabvu vakawanda nenguva dza10 manheru ano. Mangwana nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso, kuchitiwo nenguva dza10 manheru Morocco ichatamba neSouth Africa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo yanhasi chikwata chafadza vakawanda gore rino kumakwikwi cheCape Verde chinosangana neMauritania, icho chinewe ukuwa zvikuru pamusana pemutambi wavo anovabatira mugedhi Babakani Yese, iye anova ndiye akareba kukunda vatambi vese vari kumakwikwi. Zvisinei hazvo, kunyange akareba sei, chikamu chekutanga chemitambo akagoheswa kana neAngola neBurkina Faso, uye kana Cape Verde ikauya yakarodza kumberi sematambiro avakaita muchikamu chemitambo yekutanga, tarisiro nde kuti ndiyo ichakunda mumutambo wavo neMauritania.
Munoona mutambo wechikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamba chichitamba neSenegal uchizofamba sei muzvara nhasi?
Senegal inova ndiyo yoga yakakunda mumitambo yese yavatamba mumakwikwi egore rino, iri kusangana nevaridzi vemusha Ivory Coast, iyo yakamuka kumakuva vakawanda vave kufungidzira kuti yabuda mumakwikwi. Ivory Coast yakapona shure mekukundwa kwakaitwa Zambia nechikwata cheMorocco, uye pamitambo yavo mitatu yechikamu chekutanga yakakunda kamwe ikazohumburudzwa kaviri nechikwata cheEquatorial Guinea neNigeria. Asi ndiani aizviziva kuti vana Mauritania vangangokunda vana Algeria, kuti vana Cape Verde vangakunda vana Ghana. Seizvozvo Ivory Coast inogonawo kushamisa vakawanda ikatokunda varidzi vomukombe Senegal ikadzokera kumusha.
Tombotarisa mitambo yakatambwa nezuro, ndeipi mitambo yamungati imi yakafadza vazhinji?
Nesvondo, chimwe chezvikwata zvanga zvichifungidzirwa kuti zvichaenderera mberi mumakwikwi Equatorial Guinea chakazosvika kwamvura yacheka makumbo shure mekukundwa 1-0 nevavakidzani Guinea. Chibodzwa chakapedza mutambo chichimwiswa nechikomana Mohamed Bayo neminiti rekugumisira romutambo. Zvakarwadzwa zvikuru kuti chikwata cheEquatorial Guinea icho chakatadza kumwisa penerati yakapotswa nemutambi wavo Emilion Su, anova ndiye achiri kutungamira vamwisa vose kumakwikwi egore rino.
Oyo anga ari muongorori wenao dzemitambo tandazani zimbwa achitaura namavilas mhlanganyauye westudio 7 musakanganwe vateereri chirongwa chedu chelive talk na 8 pm apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa reCCC tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munao dzeIsindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7. Mvulo mhlaka 29 kuzivandlela 2024 ngokips 2. Endaweni zethu lamhlanje
siyabona ukuthi kulezikhenxe kulalaba abaphumayo bahamba bayewe baforma into yabo ukuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement.
Othi unobhala jikelele webandla le-CCC uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko. Kwelinye icele abalandela uMnumzana Nelson Jamisa othi ibandla leli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit okhulunywa ngokudlelana okubanzi lamazwe ezwekazi la-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Sengezo Cabanga uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko kubandla leli. Uchaba ngutshele umsakazo lo ukuba kuningi kuza kuqhulwa kungakenziwa umhlangano omkhulu weCongress. Uthi laba abafakwe ezikhundleni ezibona ngokwethula kwemibiko bakhethwe lidale le-Standing Committee. Kwelinye icele abalandela uMnumzana Nelson Jamisa othi ibandla leli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare lamalunga ebandla leli. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngokufakwa kwabantu laba ezikhundleni.
Kanti liyakwazi ukuthi bake bakhuluma laba abakhulumayo ukuthi injini siphumile. Sokumele silungise injini sihambile. So sesizama ukuthi silungise yona leyo injini abathi siphumile sihambile. Yes. Siyabona ukuthi kulezikhenxe kulalaba abaphumayo bahamba bayewe baforma into yabo ukuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement esesiwenza ukuthi ibandla lethu lilibele one center of communication, abakhipha umbiko babe consistent njalo imbiko yethu ibambeke ngabantu abakwanisa ukubamba inkulumo bayiqalise baze bayiphutshise.
Singathi ngobani bo lapha sikhuluma ngabo?
Silegqwetha u-advocate Ngcobizitha Mlilo ube khona ngemuva kwethu. Yibo abantu ade bevele bekhona kuma-structures. Nguye ozaba ngu-acting spokesperson. Bonke lama amalokhuzeni ama-appointments they are on interim basis until we get to Congress lapho abantu abazakhethwa khona on substantive. Uzadeputizwa ngu-Caston Mateu, u-member of parliament wenyanga. Azodeputizwa ngu-Decent Bajila, u-member of parliament oweluveve wakobulawayo. So ilawa yiwo ama-appointments esesiwenzile in the meantime. But njengoba sitshilo izolo ukuthi i-standing committee iyakontinua ihlala isenza further appointments. So abantu abahlale belindile ukuthi sizayenza big further appointments. nguya kwesikhathi
izweke umnumzana nesenjamisa ememezela ukuthi ulakho ukuthi ahlangane labanye abakumalunga edale leparlament singazuthi ngathi lokho
kuyantenga ntenga kambe ungathi usubalekele umfazi waphuma wahamba wadivorsa okulokhu umhawukela lo mfazi ukuthi mana ngiyehlala laye mana ngiyeqala ngihlangane labantu abakhe kodwa uphumile samfisela inhlanhla lapha sekuhambe khona kodwa nangu inhliziyo elokhu intenga ntenga ifuna ukuthi abuyele khona ngapha so simkhangele kodwa akulalutho luzatshi inja kuthi ukuthi nxa esefuna ukubuya back a join a party lakhona sizamamukela ukuthi abe lilunga le party uyabe sengasela position kodwa siyayazi i motive yabo ngeyokuthi ufuna ukuhamba ngani aye khuluma lama members of parliament because inhloso yakhe kayisafezekanga ngoba inhloso yakhe ngeyokuthi nxa ephuma yena bonke ama members of parliament bazamlandela whether uye toilet kumbe uye church kumbe uye ningizimu uye nyakatho uye empumalanga baphongulandela njengani ngabantu labana bangaboniyo abadalwa bengaboni so akwenzakalanga khonoko so yikho asezama ukuthi aye nasese aye ukuthi ngilandela nini ngoba wayevele ngabatshelanga ukuthi ngizaphuma wayengazange akhulume lomuntu mhlawumbe wahlala phansi lemuli yakhe wathi sengiphuma sengihamba wasekhohlwa ukuthi kulamalunga ephalamende kulabantu okwakumele akhulume labo engakayenzi leso sinqumo
umnumzana sengezojaba ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lo mnumzana nesenjamisa labanye bakhe akade bengaphenduli umakhalekhukhwini sixoxe lohlaziya ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini
okwenzakala kakhulu e-Triple C yokubangisana kwamandla kuvabile nje ukuthi ku-organization kufike kwesinye isikhathi ukuthi abantu baba lomhawu lezikhundla okusuke ukuqale nje kuyindaba engathi kubangisana nje izikhundla lokukhulu sokuze kwaletha ukudilika kwe-organization ye-Triple C ngoba sesibona lo mongameli wabo sewabeka phansi umkhokheli we-Triple C uChamisa ekubekeni kweke phansi sokulethe ingxaki yona le yokuthi pho-ke la bade bengene ngetikiti lakhe pho-ke yena nxa sezisusile laphana usho ukuthi labo sebesukile seqale iqembu elitsha kume mhlawumbe labo sokumele basho ukuthi basala lalo uChabangu osefaka abakhe konke lokhu kubisa ingxaki kubisa la lokuntengantenga nxa sesikhangela kwezodemokhrasi nje ku-undermine idemokhrasi nje
ye kodwa nibona ngizani ukuya phambili ibandla leli ngasuze lidabuke phakathi kuzahamba njani
kuvele kule ngozi yokuthi lingaphinda lidabuke phakathi ngoba sinazelela ukuthi vele kwakungathi i-coalition nxa siyinazelela vele sisusa sayi-Triple C ngathi yayihlanganise amabandla ake axabana emvakali ngakho-ke akula bufakazi ukuthi sebesele bodwa kuyasala nje kuliqembela izimele lingalakuxabana esingakukhayelela kulakho ukuthi iphinde futhi ixakululeke futhi yona le-Triple C eseleyo ngoba nxa ingxaki ibe ukuthi bebesola umuntu oyedwa ayikhona i-system adi khona kuvamile nje ukuthi kuzesala kusiba le lo mkenke futhi ongavuleka
so singathi uChamisa sedonse wayale wazenzela okwakhe kuzathi phakathi khonapho liphinde futhi ibadlaleli lidabuke futhi kunjalo sibi
selingaphinda lidabuke futhi njalo asikabi nobufakazi bokuthi bangaki abaza yama kuChamisa futhi besuka khonapho kuChabangu bakhona abasahleli nje ecingweni abasafuna ukubona ukuthi ngathi amandla wela ngaphi labo yibo abangalethi ukuthi iqhamuke phakathi futhi leyo Triple C yabisele silakho ukuthi umnyaka lowo siyaphela siye sabona sibili hhawu utshintsho oluningi phakathi kwe-Triple C
abanye bathi-ke bezongena impehlane bathi bezongena impehlane phakathi khonapho hambe kungani kunjalo uthi badlele busayo
pho-ke abanye bangatsho njalo asike sihle sithi hhatshi ngamanga kumbe liqiniso siphinde sikhangele ukuthi kuvamanga nje ukuthi noma kuyimpehlane impehlane eyidinga lapho engena ngakhona nxa ukuthi kungena impehlane kuthi ukuthi kube le ndlela evulekileyo ukuthi ingene ngakho-ke mbonani bengeyami ekutheni kungena impehlane balakho ukulahlekelwa ukukhalipha ukuthi kusasa indlela abahlela ngayo ama systems abo abe nokukhalipha ongathi kuphucukile ngoba yes kulokuhlangothi oluthi ukungena impehlane kube lohlangothi oluthi hayi bekuvele kungathi kulokuntinga-ntinga ekuhawukeleni isigaba sokubusa nje khonapho ngoba abantu kuyavama nje ukuthi omunye umuntu abe lokuhwaba nje bokufisa ukuthi laye abe sesikhundleni sona lesiyana
ye singathi-ke ujabango sezibambe esidukwini yini nguye sengumnikazi webandlalela
okwamanje ngathi ingakacaci ukuthi ake sithi sihle sithi ungathi usemnikazi kodwa hhayi amandla e-influence ulayo sibili ngendlela esikubona ngayo ngesigaba sike azinika sona esokuba ngu-secretary general ula mandla sibile angeke bawoyise ku-triple c pho-ke ukuthi ngubani osele ngumaqhuzu yikho kungacaci khona ngoba ngokwenza kwakhe kakhanye ngumuntu ofuna ukuba ngumaqhuzu phezulu mhlawumbe singathola lokuthi bakhona nje isandla semfene nje esicathe ngemva kwakhe yikho esiza kubona nje ngokuvela kwesikhathi kubana kathi mbani uvele efuna ukuba ngumaqhuzu
uMnumzana Stevenson Dlamini ngocubungula ezombusazwe ezimele usebenza e-National University of Science and Technology omele iMount Pleasant edala lephalamende uNkosazana Fatsai Mahere uthi usetshile isigudla lesi akwaziwa ukuba abanye abakudale leli baza kwenzani ngodaba lolu usenjalo abatshutshisi bathi umthethwandaba kumele ugwebe uMnumzana Job Scaler ukuba ahlale entulongweni okweminyaka emithathu kodwa abamele uScaler webandla le-CCC bathi akumelanga avalelwe wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela kukhangelwe ukuba uzagwetshwa kusasa usehlale entilongweni okwedlula umnyaka lengxenye umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit kulelo lizwe umhlangano lo ngowokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele Italy lamazwe ezwekazi le-Afrika ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwedi kwezonotho uMnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions yes, lethemba lokuthi siza yes, afake uJoyce Ngwenya khonapho.
Avela ubudlelwane phakathi kwe-Africa lama-Italians kuvele kukhona, ama-Italiana kuvele kukhona. Siyazi ukuthi yiwo abakha i-Kariba Dam kule izindawo eziningi lapha abalungisisa khona i-leather tanning lasemarondela ngale bale company yabo lama-Italiana la company le. Ubudlelwane uvele bukhona phakathi kweZimbabwe le-Italy kodwa angiboni ukuthi uhamba kwakhe kwancedana ngoba vele ngale inhlanganiso kumbe singathi umhlangano wama-ministers abona ngeze-trade. Ngakho nje ngibona ngathi uceda nje isikhathi hhayi ubudlelwane bakhona vele bukhona abazange kuphela.
Ye nxa sisikhangela sibili ele-Italy kalisakeli kwenze khonoko kwini ongabe kusenza ukuthi benze umhlangano le nkokheli yamazwe aze-Africa
njengo sithuthi abazake bakwenze ngoba phela sesiyazi ukuthi i-China yiyo esiyile-Russia basebevame ukuthi babe behlangana la labo omongameli be-Africa besenza imhlangano enjalo kodwa i-Italy ama-Taliyana njengoba vele ngisitsho nje ukuthi bavele abantu abavele bedlelana le-Africa leZimbabwe ama-ties esilawo amaningi ase-Africa avela e-Italy i-granite leyana ilitshi leyana legejwa elethiwa emtoko i-black granite vele ethethwayo ihlala iqonde e-Italy ikuthi enxa yekhathezi bafuna ukuthi babe ngabantu ababonakala labo bengathi bagijigijima kwenzela ukuthi bengehlulwa yi-China
ubona ngazani kungabe bengagijigijima bangangena ngaphi kathesi
hayi ukungena vele kuyahlupha ngoba phela ngoba i-China ingenisa imali lezisebenzisayo into ezijibhileyo laba abanye abe-Europe abahlale bekhalakhala ngabo i-SANPFC kulama-sanctions bavele intengo yabo ingathi ihlawulo yakhona ingathi phezulu abasoze behlule i-China
lo ngumnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions obekhuluma le-Studio 7 yaseHarare. singakangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lithi lizaphindisela kulandela ukubulawa kwamasutsha amathathu kwele Jordan ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lele Iran. Abathathu laba babulewe izolo. Ele Israel leHamas bazama ukwenza isivumelwano esizakwenza ukuba kukhululwe abathunjwa iHamas ngomfomfu nyakenye. Ugatsha lwezempila kahle namhla lusungule uhlelo lokupha abantu imithi yokuzivikela kumkhuhlane wohudo ngesikhathi umemetheka ngamandla kwezinye izigaba eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende usungule uhlelo lwe-cholera vaccination eKwazana, eGlenview, eChiredzi lesigabeni seBohera okumemetheka khona ngamandla omkhuhlanelo. NgoLwesihlanu uhulumende wamukele abathi oral cholera vaccines angaba zinkulungwane ezingamakhulu phose ayisifica munwemunye 892,000 vaccines abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 71 sebebulewe umkhuhlane ohudo, kuthi njalo abafike phose amakhulu amane 393 labo bacatshangelwa ukuba babuliwe ngumkhuhlanelo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba selule mithi yokuvikela umkhuhlane wohudo eyedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Kusungulwe uhlelo lokuvikela umkhuhlane wohudo eHarare namuhla. Umnumzana Charles Dawangwa emele umphathintambo wezempila kahle uDokotela Douglas Mombeshora uchaze ukuba kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezehlukeneyo zibambane lohulumende ekulwiseni lumkhuhlane. Umgcini sihlalo wezempila kahle kobulawayo phansi kogatsha lwezempila kahle lukahulumende uDokotela Mafios Siyamuchembu uchasisa ngesimo sawo kuleli dolobho.
Isisimo somkhuhlane wekholera kwelo Bulawayo okwakhathesi esibhedlela se-Stone Grove kulabantu abayisikhombisa abayi-7 abalatshwayo. Lokhu kwaqalisa ngomkhuhlane elizweni leZimbabwe ngoFebruwari last year. Sesibe labantu abafika amachumi amabili nantathu 23 edorobheni lakoBulawayo esicabanga ukuthi bengabe bebanjwe ngumkhuhlane wekholera. Kodwa abane kuphela yibo esibe leqiniso ukuthi babanjwe ngumkhuhlane wekholera.
Ingcwethi kwezempilakahle usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla.
Phangisa ukuba le dehydration. Abantu bayaxwayisa-ke ukuthi nxa umuntu ecabangela ukuthi ulesihudokazi lesi aphangise ayesibhedlela siyelatshwa ngokuthi odokotela abomongikazi bekufake i-drip ama-drip amaningi njalo uphinde uphiwe ama-antibiotics okubulala leso leyo majemzo oyabe uwadlile.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ebonisa uzulu ngalo umkhuhlane.
Wakhawulana labantu wasekuthola ezandleni sesiyafaka emlonyeni sokungena nje emathunjini kube sokusenza isihudo esikhulu kakhulu umuntu ehude ephangisa ephuma amanzi amaningi ngaphansi. Amanzi la idiarrhea liye kuthiwa amanzi akhona anjengerice kuthiwa i-rice water stool.
Umqondisi wezempila kahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi banaso isibhedlela esibona ngokwelatshwa komkhuhlane wohudo.
Silequla labantu abasebenza kobulawayo ezempila kahle lezokuhlanzeka ngisitsho i-environmental health likhokelwa ngudokotela kuligoqela lamanesi lama-health promotion laba bantu ababuzela kakhulu ngezenhlala kahle ngempila kahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle. So ke laba bantu iqula leli selihambile la eThorn Grove esibhedlela seThorn Grove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo. Limkhuhlane leli ward ke sebebonile sebefake konke sekukhona
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Nyathi uthi labafundi ezikolo sebefundiswa kakhulu ngokuhlanzeka kanye lokuzivikela emkhuhlaneni onjengowesihudo.
Ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esabelweni seChegutu. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga. Osokuqakathekile ukuthi abantwana kuba bekwazi ukugeza izandla izikhathi zonke engadli bevele etoilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo ngoba ulutho vele ukumemetheka.
Uhlelo olusungulwe namuhla lukhangelelwe ukuba luzaqhutshwa kwezinye izigaba kusikhatshana esilandelayo. ELeZimbabwe lathola imithi le kunhlanganiso ezigoqela eGavi, iVaccines Alliance lezinye ziphansi kweye International Working Group. Mhlaka 26 ibandlela iZimbabwe ibilabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,951 ababanjwe ngumkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast iqhubekela phambili kuhlandla lesibili second round lapho iqembu elinqotshwayo lihle libuyele kibo. Amaqembu amakhulu kwezenguqu kuzwekazi le-Africa iGhana, Cameroon leGibhithe ebhuqwe iDRC 8-7 ngembekwa izolo, wonke kunye le-Equatorial Guinea enqotshwe 1-0 yiGuinea, lamanye asevalelisile. Kunjenje iMauritania ingqikelana leCape Verde ezingutshiki lobhanqa 0-0, kukanti ngo-10 ebusuku iSenegal kaSadio Mane idibana le-Ivory Coast. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kusasa uThenjiwe weNingizimu Afrika iBafana Bafana yaseSouth Africa iyabithobelane le-Atlas Lions yeMorocco enkundleni yeLaurent Pokou Stadium kwele Ivory Coast. ELeMorocco elenza izibanga emdlalweni yenkezo yomhlaba ka-2022 World Cup eQatar, lapho elafika khona kumasemifinals yalimncintiswano lidla amalangabi njalo liqede linganqotshwanga kusibaya sikaGroup F yemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Uwake waba ngumdlali oloduma kuqembu le-Highlanders uzezomoyo uthi iBafanafana izabamba pha.
I'm born and I had a chance against Morocco. I'm born and I had a chance in South Africa. The team is supporters, but I had a chance. In terms of, you know, my players, when I compare my players 1-1, I think so far, I mean, I'm born and I'm in South Africa, the best player, I'm going to go to Timbers 1. I'm going to go and inform me, I'm going to defeat it. So, but Timbers 1 or 2, but Morocco,
Umose Ncube umlandeli wenguqu uthi Morocco iza nqoba.
Ngibona ngani iMorocco ingaba ikhona pha. Lokhuzeni ama-favorites khona pha. Lami ngu-Southern Africa, kodwa hhayi i-South hhayi ngana ayilaphanje. Ilokhuzeni i-Cape Verde.
Cape Verde.
Hhayi Cape yayijabulisile.
Wenzani empilweni manje?
Hayi angiyenzi lutho.
Uphila ngani?
Ngiphila mina ngubhilidwa ngokwami.
Okay.
Kuthi uKlopa Singano uthi usekela iBafana Bafana kodwa ubone ngani izanqotshwa.
Initially mina ngisengi I would sympathize with Bafana Bafana. Yeah. But ngiyakwazi izadliwa. But I sympathize with them because basetuzani lati base Southern Africa, so at least ibe mbazwele.
Omunye njalo wakwadlala iqembu le-Highlanders le-Capes United uGift Ilunga Junior uthi imidlalo ye-AFCON ibonakala ukuthi ibhola le-Africa selithuthukile.
I-AFCON le-2023 tournament isifundisa ukuthi ibhola is improved, ukuthi selitshintshe kakhulu njengoba ubona ama-big guns asephumile ku-tournament so early, kutshengisa ukuthi amanye amazwe lawo senja ase-improvile kakhulu. So kuselela kithi lalo leZimbabwe ukuthi lalo libone ngendlela eyenzakala ngazo ku-AFCON. I-South Africa one of the teams lami bengiyisupporter, but ile big task ku-Morocco, but ama-chances akhona. anything kuyenzakala ebhoreni.
Ulongisani Khumalo uthi bafanafana iyanqoba noma kanjani.
I-Egypt kitche DRC, DRC besingayicabangeli ukuthi into engayenza kwi-Egypt esikhangele uMohamed Salah singabantu esibabona emazweni bani. Kodwa hayi kutshintshile, kutshintshile. I-South Africa injiyana ngumdlalo abawudlalayo. Hayi bangabopha ziqine labo bakhatshana.
Bangayitshayi Morocco.
Bangayitshayi Morocco, mina yala ngithi Morocco lapha nayo so ingaphumi Morocco neSouth Africa.
Owake waqeqesha iHighlanders uCosmas Thando Zulu uthi iMzansi izadliswa ukuba nomqeqeshi omhlophe.
Athe sebe coach 6 eh amakhiwa lawo be coach. Because umuntu omnyama iplayer umuntu omnyama baba Sibanda. As long ukhuluma lesilungu ungakhulumile langa le lolimi kamama wakhe. Nga ukhuluma lesilungu kuhambe ekhanda lakhe. Ungakhuluma lolimi kamama kuhambe enhliziyweni yakhe. Ukuthi understand into ofuna ukutshela lama tactics.
Umdlalo yafukona edlalelwa kwele Ivory Coast ibukelwa kumabona kude emhlabeni wonke jikelele. Ngiyime Radio 7 ngobulawayo igama lamukeza Jesus Banda.
Nansi isaziso esiqakathekileyo.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Wamanje songisikhathi sabalaleli.
Seven linjani linjani ngomhlalo mpofu lo khuluma yebo bare bare enkhaya embasha thando ungileli bomncane Supreme kwaphana embasha ungileli bomncane Lawrence Egonyi abalandeli baka Studio 7 ungileli uanti ebhinga onamaja ungileli umamncane uGrace Harare ungileli ezinye izihlobo zami zabanye abangane nje abalandeli baka Studio 7.
Ah, Studio 7, asibingelele sibonge ukuba khona emoyeni, hawo. Asibuye sibonge njalo indaba esizithola mihla nemihla, ukahle lokuthi sihlale sinqabaxhumene. Ngidika ngulise nje bonke abangaziyo, labangangaziyo, abangithandayo nabangizondayo. Ngithi hayi asiqhubekeni siphile. Wabulisayo Evans Ncube. Ntabuke cholocho. Zaya kwa thuna. Ya manje ya ngini ngobulawayo. Mbulise le mebrazi ya Josef. Jesus mane cholocho. Tikhula mdala. Uyibamba injalo. Mbulise yonke imuli yakhe. Wonke. Angeke ngibaqede sibanenga kulo. Kodwa ngithi inkosi kayisenzele kuhle. Ambonge baba. Ambonge emsakazweni.
Hey, Studio 7, salibonani lonke. Sizwe sakithi emaNdebeleni liyaphila kodwa hayi, mina ngiyaphila. Ngiyaphila kakhulu bantu bakithi abahloniphekayo abanokuthula, abanothando. AmaNdebele amahle. Ngithanda ukubingelela nje uThobeka Ncube, Progress Ncube, Indokuhle Ncube, Zenande Ncube, labo bonke ekhaya esigabeni sakithi enkaya. Ngilungisani Ncube lo okhulumayo, ngiyabonga danko.
Sibonge lapho umphathi wohlelo nakuwe msakazi obingelelayo lo owene. Sibonge Ncube, ngithi sengathi ningayibamba kanjalo. Inkosi nibusise, niqhubeke ngomsebenzi wenu uye phambili. Masiye phambili mthwakazi, siyabonga.
Siyabingelela, sanibonani ku-Studio 7 steshi sasekhaya.
Ya, mina uthanda nilo ngithanda ukubulisa nkosikazi wami efulafusi lapha eLuigi sithobekile mlilo mbuyelele lo mntana mufana mbuyelele lo mntana mutha mbuye ngikhuphuke ngiyekwanda ngiyebingelela osibale bami munye lo mamazana lapha emashonomoshe umasuku ngiphinde futhi ngibingelele abazawami lapho u-Otfield no-Austin nabanye nje abafowethu abanye engabalanga kodwa hhayi
siyabakhulukela lingakuthi ngomvulo sonke isikhathi silohlelo lokubingelelana ulivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKips Dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.